manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamafuvhu 31 2023 makaterera studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevashanu vafa muJohannesburg kuSouth Africa asi hatisati zvazivikanwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvawirwa nenjodzi iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vanopikisa kuti vakaratidzira vachitsutsumwa nezvenyaya yesarudzo vachakandwa muJerry. Asi vanopikisa vanoti kuratidzira ikodzero yavo uye havavhunduke mutsindo webete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Pane kutyirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kunge zviri pakati pevanhu vangangosvika makumi manomwe nevashanu vanonzi vafa mutsaona yemoto aparadza chimwe chivakwa chemuturikidzwa muJohannesburg muSouth Africa mambakwedza anhasi. Vamwe vane chitsama vanonzi vakuwarawo muchiitiko chinonzi chaparadza chivakwa changa chichigara veruzhinji vanobva kunze kweSouth Africa kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mapurisa nevanodzimura moto vanonzi vanga vachiri kutsvaga chingadai chakonzera moto uyu. Vanhu vanga vachigara muchivakwa ichi vanonzi vanga vachigara zviri kunze kwemutemo uye vakawanda vavo vanga vari vanhu vasina pekugara. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vatumira mashoko ekunyaradza kumhuri dzarasikirwa nehama mutsaona iyi. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa, Ambassador Henry Hamadziripi, vanoti vashandi vekumahofisi avo emuJohannesburg vari kushanda nemapurisa kuti vaone kana paine zvizvarwa zveZimbabwe pavanhu vashaya kana kukuvara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu zvatiri kunzwa ndizvo zvamuri kuona mumapepa pari zvino nepamaTV asi vokukonsulate kuJohannesburg tatovatuma kuti vave vanotaura nemapurisa omuno. Kuti tiwane umbowo kuti pangave nevana veZimbabwe here vabatwa netsaona iyi vangave vatsakatika ipapo kana kuti vangave vakuvara saka consulate iri kubata pamwe chete nemapurisa omuno kuti tiwane ruzivo irworwo tigoona kuti kana pane vanoda kuti vabatsirikane tinge tichizoona kuti tingakwanisa kuvabatsira sei
iyo veconsulate havasati vakuzivisa iwe kuti zvii zvavavana kusvika pari zvino
Pari zvino hapana zvavati vandiudza nokuti sezvamunoziva kana even ikoko kwaitika moto havasati vaziva kuti moto uyu wakonzerwa nei nokuti chikuru chavanga vachiita iko zvino kupinda mukati menzvimbo iyoyo kuti vapodze moto zvinove zvinhu zvavaita uye kuti vave vanoona kuti pane vakuvara here pane vafa here ndozvavari kuita zvakare saka vekuconsulate ndangasati ndanzwa kwavari asi ndine chova chokuti ivo vatondiudza kuti vatobatana nemapurisa omuno kuvaudza kuti tine chishuwo chokuti tizive kana pane vekumusha kwedu vana veZimbabwe vangava vabatwa mukati metsaona iyi
toti pane vana veZimbabwe vangadai vari mutsaona iyi ambasada hamadziripi rubatsiro rupi rungatarisirwawo kupiwa nemuzinda wenyu
Zvikuru panguva dzakaita saidzodzi kana pane vatsakatika varipo pane hama dzinenge dzichida kuti tivabatsire kuti vakwanise kunochengetwa kumusha urwo rubatsiro rwatinowanzopa kune tsaona dzimwe dzakamboitika kuBoksburg tikakwanisa kuve takabetsera hama kuti vakanga vatsakatika ipapo vakwanise kunochengetwa kumusha ndo rubatsiro rwatinokwanisa kupa ndo rubatsiro rwatinowanzopa
Avanga vari mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa, Ambassador Henry Hamadziripi, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusumuzi Swanda, vaudzai fanzi zininga weStudio 7 kuti mashoko avatambira kusvika pari zvino ari kunongedza kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvashaya nekukuvara mutsaona iyi.
Hongu tanzwa tatiri ipapo tasvika ipapo dambudziko irori aiwa wapakatoipa chaizvo because vanhu vakawanda vari panzvimbo iyoyi vanhu vanobva kunze kune vanhu vakawanda chaizvo vanobva kuZimbabwe vanozvitengesera vachigara imo muno munyikawo vanga vachigara muflat iroro.
Pane chinhu chatichazivikanwa here kuti ungadaro wakonzerwa nei moto uyu?
Kuti moto wakonzerwa nei nenyaya yekuti inzvimbo yakara zvayo isina magetsi. Hatizivi kana aripo vanenge vachiona kupi vanozvibikira nezvinhu zvakasiyana siyana. Hapana chatichazivikanwa, hapana anoziva. Uyezve chinonetsa ndechekuti yagara iri nzvimbo inogara vanhu vanobva kunze. Pane vanhu vanobva muno muZimbabwe, muSouth Africa vanga vachigara imomo. Asi nenyaya yekuti vazhinji vanogara imomo vanhu vanobva kunze, handifungi kuti vachagona kuti vaenderere mberi vawane chikonzero chaicho, nokuti vachiwani uye vachachiwana sei. Handifungi kuti vachagona kuti vazviwane izvozvo.
Tinewo mhuri yeZimbabwe ingangodaro yanga irimowo imomo. Pane zviri kuitwawo here nemasangano nevamwe kuedza kubatsiridza kuti dambudziko iri vawanirwe chavangabatsirike nacho?
Vana veZimbabwe pane vanhu vakawanda vanga vachigara imomuya patata. Iko zvino mapreliminary investigations kana zvatati twaonzwa iko zvino tanzwa kuti vari kuti pane vanhu vanofunga kuti vanosvika gumi vanobva kuZimbabwe vasiri kuonekwa zvisinganzivikanwa, vanofungudzwa kuti havana kubuda vatsakatikira mumoto imomo. Inamba doko iyoyo kana tichitarisa vanhu vakawanda imomo because vazhinji vari kugara muya vanhu vanobva kuZimbabwe kunana Malawi nedzimwe nyika, asi vazhinji ndiyo muZimbabwe nekunana Malawi. Saka rubatsiro hongu pane maorganization aripo zvavo mamwe akaita sana Doctors Without Borders vari kubatsirawo nekuti vanhu vaone pekugara kubva ipapo, asi hatisati taona zvimwe zvinobva kuhurumende yekuZimbabwe.
Varimo vawirwa vangade kutsvaga kuti tonanga papi, ameno mune zvamungavaudzewo here?
Tinokurudzira kuti vanga vachigara imomo vanoziva nekuti tiri kuda kutsvagisisa kuti tiwane kuti pane vanhu vangani vanobva kuZimbabwe vanga vari mukati metsaona iyi uye kuti vanganga vashaya vangani. Vangatitsvagawo kuAfrican Diaspora, tiri pedyo zvikurusa nepaitikira iyo itsaona iyoyi because this is tupasiri peCarlton Center paElephant House uye zvavanogona kutiwana pawebsite yedu www.africandiasporic.org.
Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusumuzi Swanda, vari parunhare muSouth Africa naIvan Dzininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vayambira vose vanoda kuratidzira kuti vachakandwa mumajeri ayo vati haana kuzara. VaMnangagwa vanga vachitaura kubhoera uko vanga vachikumikidza kushanda kwekambani yeMax Mind Service Star Lithium Flotation Plant. Vatiwo vakakunda musarudzo dzavati dzakaitwa murunyararo kunyange vanoongorora sarudzo kubva kuSADC, African Union, COMESA nevamwe vakati hadzina kufambiswa zvakanaka. Vebato rinopikisa reCCC vakati vari kuronga kuratidzira vachiti vanoda kuti paitwe sarudzo itsva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva.
Dambudziko rapinda nyika yeZimbabwe inyaya yesarudzo dzinoitwa zvisiri pamutemo, zvinoproducer outcome isingareflect the will of the people. Ndosaka muchiona munyika muno kana tapedza sarudzo kunofanira kuwanika vanhu vari kupembera vari kufara, kwete kutretena vanhu, kutretena macitizens, kusungwa kwevanhu, kuzara kwemapurisa mutanu, kuvhara kwemugwagwa. Chinofanira kuitika ndechekuti election results zinofanira kureflect the will of the people.
Zvinoratidzwa neizvi vasiziva
kuti vanhu varatidze vachifara, vanhu vachiratidza kuti hurumende iripo ihurumende yavo. Asi kana waona kuita kunge rufu, kusungwa, kutretena kuri kuitwa vanhu, zvinoratidza kuti sarudzo hadzina kuita nenzira inofanira kureflecta the will of the people.
Nechikonzero chei?
Nekuti hapana pataifanira kuti tichidiscusa nyaya dzakadaro dzekuti kune violence kana kuti kune vanhu vanofanira kusungwa kana nongendeswa majere. Pare zvino tinofanira kutaura kuti election kana rapfuura, nyika iri kuenda mberi sei kana ine hurumende inobva kuvanhu, hurumende inenge ichicerebratwa nevanhu, vanhu vachidi kwakugadzirwa mabasa, kwakugadzirwa upfumi hwenyika.
Vanga vari mute wedziru wemutauriri we Triple C va Gift of Stalo Siziva vari parunari muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nemitemo yesarudzo vanoti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa nemazvo sezvinodiwa nemitemo inobata sarudzo, izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda vanyunyute. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika musangano reTripC muEuropean Union ichigara muSweden, muzvare Sofia Tekwane vanoti honzeri yekusafamba zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe inyaya yekusavandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms.
Panga pasinaya yatinoti maelectoral reforms anotarisirwa kuti ange aripo kuti pave nesarudzo dzakachena, dzakajeka. Paine mubvunzo wekuti saka iye zvino vanhu voita sei kuendwa kumatare futi here? Ndinoona sekuti kuenda kumatare hapana chinonyatsobuda chinobva kumatare iwayo, nokuti tikatarisa kumatare kwacho kune vatongi vanoshamaridzana nebato riri kutonga rakabiridzira racho reZANU-PF.
Muzvinafundo munyaya dzematongerwo enyika paUniversity of South Africa Herbert Moyo vanotiwo mitemo haina kutevedzerwa nemazvo munguva dzesarudzo.
Musarudzo dzacho zvizhinji hazvina kutevedzerwa sezvinoratidzwa navaongorori vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vari mudunhu resadhaki, vari mudunhu reAfrica nokune dzimwe nyika dzakatikomberedza kumatimana enyika. Zvinoratidza izvo kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe vaAbdon Marime vanotiwo Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kupiwa masimba kuitira kuti iite basa rayo nenzira dzisingakonzere mutauro munyika.
Indiona sekuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kupiwa masimba anopfuura masimba anawo ekuti vatambi vanenge vasingakwanisi kuenderera mberi vechizadzisa chirevu chakatarwa mubumbire romutemo kana zvichireva kuti vanofanira kudziviswa kuti vasatamba tsiva yacho zvinenge zviri nani.
Nyanzvi mukuongorora zvematongerwo wenyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya Izembe vanoti ivo zviri pachena kuti Zeki haina simba rekufambisa sarudzo zvakasununguka.
Vanhu vanodzwa kunzi Zimbabwe Electoral Commission ndiyo inochaira sarudzo munyika. Awo manyepo haina simba pachayo. Mazuva maviri apfuura takanzwa naPriscilla Chigumba chairperson weZeki vachitoreurura kuti handina simba, vachibvunza namangu majenerals enyu vachiti handina simba mwanangu. Kana dai ndikapuwa simba neparamendi kuti izvo Zeki ikwanise kuita mitemo yokuti gobata basa ravanhu resarudzo, munozviona zvatinokwanisa kuita.
Chipanga mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa chiriga. Vanoti kutsutsumwa kuri kuita Citizens Coalition for Change nezvakabuda musarudzo kunopedzwa chete nematare anotonga nyaya asina kwaanorerekera.
Dare guru reConstitutional Court ndiro rega rine simba rekunzwa nekupa mutongo wakakwana maringe nesarudzo kuburikidza nesection 93 yeConstitution yedu. Naizvozvo zvakakosha kuenda kudare kuti umbowo hwese hwekubirirwa nekumbunyikidzwa kwesarudzo hubuditswe pachena. Mamwe ese maplatform zvingava senyaya dzekutandara kana umbowo uhu husati hwaiswa mudare kuya kwavanoti kuiswa on record.
Nezuro bato reCitizens Coalition for Change rakati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nenyanzvi dzinofanirwa kudomwa kwete kuti dzifambiswe neZimbabwe Electoral Commission. Iyo bato iri rinoti iri kushandiswa neZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Jeffrey Moyo.
Vamwe vakaremara muZimbabwe vanoti havana kukwanisa kupinda zvizere musarudzo dzichangopera sezvo paive nezviminga mpinyi zvakawanda zvakavakanganisa zvavakasangana nazvo. Taboka Ncube anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzavakaremara zvese nekudzidzisa mutauro wesign language reSunrise Sign Language Academy vaDouglas Mapeta vanoti vakaremara vakawanda havana kukwanisa kushandisa kodzero yavo yekuvhota nekuda kwematambudziko avakasangana nawo.
Musarudzo dzapera takaona kuti vanhu vane hurema pakanga paine zvakati wandei zvinofanira kugadziriswa mumaelections achazotevera pakuti one zvimbudzi chaizvo zvakanga zviri atingati mamobile toilets amupindi wheelchair. Vamwewo vaivhotera kumamisha panga pasina maramps pekuti wheelchair inopinda zvakanaka zvakaro kune vari deaf pakanga pasina interpreters.
Vachitaura neStudio 7, Muzvare Samantha Svanda, vanova mukuru weSign of Hope, sangano rinomirira kodzero dzevakaremara, vanoti vakaremara vanoda kupiwa ruzivo nezvekodzero dzavo kuitira kuti vawane simba rekuzvisarudzira utungamiriri wavanoda.
Yatirongwa ichi chatiri kuita chekutranslator national budget. Tiri kuona chiri chirongwa chichabatsira vazhinji vakaremara kuti vazive zvinenge zvirimo munational budget. Takatora citizen budget iyo inogadzirwa ne Parliament of Zimbabwe. Tikaisa zvakawanda zvakakoshera vane hurema. Because tiri kuona kuti dzimwe nguva zvinhu zvacho zvinenge zvirimo zvinogona kuvajamba. Zvakabuda ipapo ndezvekuti vazhinji vakaremara havana kukwanisa kuwana maloans iwayo. And one of the factors akakontributa kune izvozvo ndezvekuti information haina kusvika kwavari.
Asi vakasarudza kuti vamirire vanhu vakaremara muSenate vaIshmael Joe vanoti havo havasi vese vakaremara vakatadza kuvhota. Vanoti vachashanda zvakasimba kuti kodzero dzevanhu vane hurema dziremekedzwe zvizere pamutemo.
Tichada kutarisa nyaya kuti ndifambire nyaya yedisability bill yagarisa isati yaitwa ine. Because pane disability act chapter 17.01 1992 inenge yachembera outdated. Saka takuda kuti timeke sure kuti kuve nemutemo mutsva uchazoita kuti vanhu vakaremara vakwanise kubatsirika.
Vamapeta vatsinira izvi vachiti Zimbabwe iri kutora matanho ekusimudzira vane hurema mushure mekunge sangano ravo ratanga kushandira pamwe chete neReformed Church University kudzidzisa vanhu mutauro wesign language.
Isusu zvatiri kuitawo seboka reSunrise Sign Language Academy, we are helping out kuti mutauro uri upfumbire kunzvimbo dzacho dzinonzi hadzisvikike tichibhadharisa mutengo pachena.
Tsvakurudzo yakaitwa nesangano reDisability Reform Coalition inoratidza kuti vane hurema vakakwikidza musarudzo dzegore rino zvikamu zvisingadarike chimwe chete kubva muzana kana kuti 0.3%. Hapana akaremara ati ambokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vane hurema hwakasiyana-siyana muZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu 10 muzana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Rimwe dare remuAmerica raramba kutambira chikumbiro chehurumende yeZimbabwe chekuti isabhadhare mari inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti $440 million kune vamwe varimi vekuGermany neSwitzerland vanosanganisira vaBernard von Pezel nevamwe. Kunyange Zimbabwe yainge yakanyorerana zvibvumirano nenyika dzekumawirira idzi zvinozivikanwa nekuti Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, izvo zvinochengetedza minda nemabhizimusi enyika dzainodyidzana nadzo, pakatanga hondo yeminda muna 2000 vamwe vainge vaine zvibvumirano zvakadai vakatorerwa minda pamwe nemakambani avo. Izvi zvakapa kuti vamwe varimi vaende kudare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes kana kuti ICSID muAmerica iro rakati varipwe. Zimbabwe yakabve yakwira kudare remuAmerica ichiti ICSID haikwanise kunzwa nyaya iyi. Asi dare remuWashington DC rakati Zimbabwe yakatyora chibvumirano cheBIPA nekudaro inofanira kubhadhara. Munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati titaure negweta guru rehurumende vaPrince Machaya asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zvibvumirano zvinoitwa pakati penyika nenyika sezvakaita semabilateral investment agreements zvakakosha pakuti zvinoita kuti investor kana apinda munyika ange ane assurance yekuti mari yake yaisa haizorasiki kana kuita loss nekuda kwekuchinjwa kwomutemo sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Munoona sei zvakaitwa neZimbabwe izvi tichitarisa zvamuri kutaura panyaya yezvibvumirano izvi?
Zimbabwe haifanirwe kuzotyora zvibvumirano izvozvo sezvataiona paitorwa minda paya kuti pane bilateral investment agreement ema commercial farms vozodzoka vodini votora voignore the investment agreement zvakaipira panyika nezvekuti one munobva mapuwa chimiro chakaipa chekuti kuZimbabwe haukwanisi kunoinvesta ikoko mari ichidzoka saka mainvestments anodzikira sekuona kwetakaita kubva 2000 pakatanga land reform petaita zvekuginya mvura kutora minda tichiginwa mabilateral investment agreement of designated farms.
Izvi zvakakonzera matambudziko akaita sei muzvinafundo mukana?
Investments inouya kuZimbabwe yakadzika kuenda pa 1% yeupfumi hwenyika yatingati gross domestic product GDP kudzika kuenda pasi pe 25% kuna 1995 zvinhu zvakanaka yaimbosvika pa 25% yeupfumi hwenyika. Saka izvozvo nechekupedzisa chekuti tinopedzisa kuita kudini takuzonzi chibhadhara yemari iya tachyora mitemo nekuti kazhinji zhinji pane dispute settlement kana tachyora mutemo uyu tinozosorova sei. Munosvika panjodzi dzekunzi chibhadhara yemalosses akaita kuna investor imari yacho haimuna. Ndoma matambudziko tisangana nawo senyika iwayo.
Nyanzvi munyadzi wezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dziri nechapakati nepakati peAfrica, Recommission of the Economic Community of Central African States, riri kushora zvikuru kupidigurwa kwehurumende muGabon nemauto neZuro. Sangano iri rakurudzira kuti nyika iyi idzokere muutongo hwejekerere. Hurumende yeAmerica iri kushorawo nyaya yekubvutwa kwemasimba. Asi mutungamiri wenyika iyi akabviswa pachigaro vaAli Bongo Ondimba vari kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo uye uori vanhu vakawanda munyika iyi vachitambura. General Brice Clote Oligunquema ndo vari kumbotungamira nyika uye muzukuru vavaBongo Ondimba. Apo nyika iri kuvhunura kubva musarudzo dzakaitwa nechitatu svondo rapera, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rave kukurudzira kuti zvakabuda musarudzo idzi zviraswe kuitwe sarudzo itsva dzinotungamirwa neSADC pamwe neAfrican Union, richiti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusorosoro. Bato iri riri kusimbiswa nemagwaro akaburiswawo nemasangano akaongorora sarudzo anosanganisira SADC neAfrican Union, ayo akashoropodzawo mafambisirwo akaitwa sarudzo neZEC achiti hadzina kutevedzera bumbiro remitemo pamwe nemitemo inobata sarudzo pasi rose. Asi hurumende pamwe nebato reZANU-PF vari kuti sarudzo dzakafambiswa negwara chairo. Izvi zviri kuuyawo apo hurumende yakazivisa neZuro kuburikidza negwaro reGovernment Gazette mazita evose vakabudirira musarudzo kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Bato reCCC rinonzi rine mazuva manomwe ekupikisa zvakabuda musarudzo idzi zviri pamutemo zvichireva kuti kusvika nemugovera uno. Mukuzoya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vatino mambeu vari kuSouth Africa pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza avari kuBritain. Tatanga nekubvunza vamambeu kuti zvii chaizvo zviri kupikiswa nebato ravo.
Chokutanga chatoda kuisa pamberi pevanhu ndechekuti ZEC yakapiwa simba nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti ironge nhau dzemaelection. Yaratidza iyo pachayo kuti haina simba kana kuti haikwanisi. Ndinovimba kuti tava nesarudzo dzinokwana kupfuura 5 dzaitika mukati menyika yeZimbabwe dzanga dzichiratidza kuva nokugurun'una panguva nenguva dzakadzitungamirwa neZEC. Saka izvozvo zvinotiratidza zvoga kuti ZEC haina simba uyezve haikwanisi. Chikonzero chekuti isakwanisa inyaya yekuti inoita senge ine unzvimbi-zvimbi mukushanda kwainoita ichiita zvese nge iri pasi pemasimba ebato reZANU-PF. Saka izvozvo zvoga zvinoratidza kuti kana tichizova nesarudzo mukati menyika yedu, ZEC nemamiriro ayakaita kana kuti nemavumbirwo ayakaita haikodzeri kuti inge ichipiwa mukana wekutungamira sarudzo. Nokuti inokonzera nyonga-nyonga
Tinzwe kuna Dr. Mafaza. Dr. Mafaza, manzwanya iri mudairiro iri munoti iyo.
Chekutanga triple C apa iri kungorasika mukufunga. Nekuti kana uchinge wakundwa musarudzo, sarudzo haifanirwi kudzokorotswa. Unofanira kutanga waenda kumutemo onongedza pamutemo kuti apa neapa neapa pakakanganiswa ngatipagadzirisei. Mashoko evanoongorora kana kuti kati maobservers oga hakwanisi kuti sarudzo iitwe patsva. Ende sarudzo haingodzokorodzwa pasina chikonzero chinobatika chiri pamusoro. Asi ndoda kuti ndingopindura vamambeu pavakarasika. Handione kuti vamambeu vari kurasika sei mumba duku yakadai. Chekutanga ndechekuti basa rezeki ndiri kugadzira mamiriro nekuongorora sarudzo yeZimbabwe. Zeki haisiriyo inoita kuti munhu akundwe kana kuti akunde. Zeki haina mutemo wainogadzira asi inotogadzirirwawo mutemo. Saka hazioni chikonzero kuti nemhaka yei mapfumo etriple C akanangana nezeki. Chinongomisa kugadzwa kwavamunangagwa pachigaro chekutonga Zimbabwe idare roga.
Vamambeu, manzwa zvataurwa naDr. Mavaza, munoti
Vamavaza, dambudziko ramaita nderekuti madzisunga nekumuhwe. Dzikasungwa muise hadzigoni kurima. Chokutanga ndechekuti basa rakapiwa zeki nemupumbiro remutemo wenyika yedu nderekuti zeki ifambise nhau dzekusarudziwa kwavatungamiriri nenzira iri pamutemo. Zvinobva kuvoters roll, zvobva zvosvika muzuva rokuvhota, zvobva zvosvika mukuverengwa kwamavhoti, zvobva zvoendawo mukufambiswa kwamavhoti nekunobatanidzwa kwawo zvichizotsanangurwa kunzi akunda ndiani. Makambovahwa futi vamunangagwa vachitaura pamberi pevanhu vakati makoti takamabata, mapurisa takamabata, masoja ari mumavoko edu nekuti tusive ZANU-PF, vachipupura pamberi pomunhu wose kuti vanomubunyikidza mapazi ehurumende anenge achifanira kunge achiita basa nemazvo asina mubunyikidza. Saka izvozvo igaro ziva.
Dr. Mavaza, ZANU-PF inenge iri kurakidza chisimba nokuti tinonzwa kuti vamwe vanenge vakutotaura kuti isu tiri bato rakarwa hondo pachifanira kunge pachingotauriranwa vanhu vachigadzirisana.
ZANU-PF haisi kuratidza chisimba, iri kuratidza simba. Zvakasiyana chisimba nesimba. Vane simba riri muvanhu. Simba reZANU-PF riri muvanhu sesimba rehove riri mumvura. Ende ZANU-PF haisi kuti tinotonga nekuti takarwa hondo, asi kutitonderai kuti takarwira hondo. Chatakarwira hondo seZANU-PF hakusi kutonga, asi takarwira one man one vote. Saka maelections ZANU-PF anokosha. Isu tiri kuti kutriple C aiwa imbotangai mamona kufamba musingakambairi. Hamutonge kana musina simba revanhu.
Maita Dr. Mavaza, vamambeu, kana nyaya yekukurudzira sarudzo itsva kuti dziitwe yakaramba, ndezvipi zvimwe zvamungati sebato munotarisira?
Simba revanhu ndiro richatonga pakupera kwazvo zvose. Saka ruzhinji rweZimbabwe gunomira nesu, uyezve matanho atichatora anenge achitsigirwa neruzhinji rweZimbabwe. Saka inguva chete isinenge isati yakwana, asi mukwana kwenguva vana veZimbabwe vacharadza simba ravo.
Dr. Mavaza, vana veZimbabwe vakaratidza simba ravo, tingaona here hurumende yemubatanidzwa sezvakamboitika?
Vana veZimbabwe vakaratidza simba ravo ndokusaka ZANU-PF yakahwina. Ende vacharamba vachingoriratidza. Saka for now hatindi kutarisira mubatanidzwa. Mutemo upi wekuti anenge akundwa anofanira kungotongawo nevamwe? Simba revanhu ndo riri kutonga, ticharioona richitonga. Richaramba richitonga kusvika panext election.
Nhengo yeZANU-PF, Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yetriple C vatino mambeu vari muSouth Africa. Muchirongwa chedu cheLive Talk, Women's Roundtable na 8pm nhasi, tine hurukuro nezvekusagadzikana kwezvinhu munyika mushure mesarudzo, uye tichatarisawo nyaya yevanhu vanosvika 95 nevashanu vafa muJohannesburg, South Africa, nekuda kwemoto. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu 95 vanofa muJohannesburg, South Africa, asi hazvisati zvazivikanwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here mutsaona iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa woyambira vanopikisa kuti vakaratidzira vachitsutsumwa nesarudzo vanokandwa mujeri, asi vanopikisa vanoti kuratidzira ikodzero yavo uye havavhundutsirwe nemutsindo webete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.